Chiremba mkuru mudo nurema ni kalenda mai patroni vengi mafaune vano tivana chiremba vye kuindia gumeni wafumba mwe waka kwanisa kuita maoperation anokuwa na churu nezana rimechete we apana runezi kwa hapa maoperation Osaka etuwa aya wana chiremba ava vitalisi kwa kuita maoperation mazana masere asivano waka zoa ndisa asezo waka nzwa kutipaiva nerubatilo kwaipache na
taka tageta 800 yoyo but my numbers and I started tanya sopeza kumbaila report reno but trukuto not number yoyo takato idarika nekuri inyaya kutipaka ituwa mobilization community yedu ya kadini yaka responda shakanyanya especially ku district rekunyanga uko kwaka respond kwa shakanyanya so I think wakabatirana na honorable minister wa Ospa Mandwanzila wakakwanza kumobilize saka makesi zaka wanda akabva auya shekari.
Chiremba mafaone vanoti wana chiremba ava wakabatsira vere zhinji vange vachishaya mari yekurapwa uye kufambira wana chiremba vachibva kunzvimbo dziri kure. Mumwe wakayamurwa panguva iyi kuno kwamutare vaGabriel Mabota vanoti vanotenda zvikuru nekubatsirwa kwavakaitwa sezvo vainetsikana nechirwere chemwoyo vachishaya mari yaidiwa kuti vazovhiwe.
Ini ndabatswa mune zvakawanda. Kubira gorera 29 ndainge ndichirwa nechirwere chemoyo asi kuyo kwakaita maya doctor ekuindia ndakwanisa kubatsirikano nekuti ndarapwa pasina kubhadhara asi pamakore esapa ndazvaindinetsa kuti ndirapo nekuti isu kumhuri kwedu hatina mari yekuti tikwanise yakwanisa kundisatsina kuti ndiuye ndirapwepo ndiuye ndishapwepo pano pa hospital asi ndinotenda chaizvo nezvaitika izvi ndinoti aiwa dai vakwanisa kuzodzoka hezvakare makore anotevera nekuti tirimo wakawanda vanorwara nechirwere ichi.
Valav Mods namarira mumwe wakabatsirwa vadzina marira vakaita tsauna nemudhudhudhu masvondo maviri apfuura vari pabasa vakatyoka gumbo mutsaona iyi.
Ndotenda mane kubatsirwa graraiti gumbo rangu ranaka.
Chiremba akabatsira vadzina marira Dr. Rajan Sharma vanoti vadzina marira vachadzokera kubasa mazuva mashoma ari kutevera sezvo vanenge vapora.
He has sustained the fracture for 2 weeks back and it was not operated and it was only given a conservative treatment only in the form of traction which he should have a deformity and physical disability of 2-inch shortening. His lower limb should have been 2-inch short. Now he operated him. Now he is absolutely okay now and he will recover very fast and he will go to his job and or his profession or whatever it may be very soon.
Mumwe mugari akaita rombo rakanaka rekurapwa pachena vafungwa chakandinakira vanoti vange vasina mari yekuti varapwe.
Ani ndinofara kurapwa zvosaita zvekubatsirwa ngekuti ndakanga ndisina mari kuti ndaigona kuzvirapisa saka ndinofara ngekubatsirwa kwendaizwa ngevanhu vakauya kutirapa.
Vana mazvikokota ava vanga vachitungamirirwa naDr. Rajiv Pradhan uye vanga vari muZimbabwe vachiita basa ravo kubva musi wa3 kusvika 13 Chivabvu. Vanachiremba ava vaishandira vari muzvikwata zvemuzvipatara zvinoti Mutare Provincial Hospital, Nyanga District Hospital uye nepasa kubva District Hospital pasi pechirongwa cheRotary Medical Project Vocational Training Team to Zimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaya vanachiremba vane unyanzvi vanoshandira muzvipatara zvikuru zvehurumende uye vanhu vakawanda havana mari dzekuti varapwe sezvo zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.